Chipanga mazano chinoshanda na University of Pretoria ku South Africa vatinashe mawere vanoti kunyange hazo dingindira regwaro rezanu PF richitaura nenyaya dzekubatana kurwisa uhori pamwe nekuita kuti nyika ibudirire vanoona uku kuri kungotaura chete nekuti mumaitiro avo vakuru vakuru vebato iri havaiti zvinhu zvinounza kubatana munyika.
Mubato rezanu PF chaimo pari zvino mune mhere mhere nembonga mupopoto kusvika pa kutoburitsirana nekuridzirana pfuti chaiko. Vamwe vari kutosheedzera bhora musango pasarudzo. Ivo vamunangagwa chaivo vanotozikamwa nokuti pasine mhandu paruzhinji zvinotoratidza kuti ivo pachovo vane ruvengo kune vamwe vane muono wakasiyana newavo. Saka munhu akadaro haasi munhu wokuti angataura nezveuniti kana kuti angada kuti nyika ibatane.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti zvinovimbiswa nezanu PF manatsamukanwa chete chembere kurota chiyamwa mukaka vachiti bato iri rave nemakore anoda kusvika 40 richitungamira nyika pasina zvinounza pundutso kuvanhu zvaraita. Vanotiwo hakuna kubatana kwechokwadi kana budiriro ingaitike munyika nyaya dzakadai segukura hundi dzisina kugadziriswa.
Zanu PF kunyanya vamunangagwa vari kukoshesa nyaya yekubatana munyika vachikanganwa kuti pasati pave nekubatana pane zvinofanira kuitika zvakaita seaccountability yemaactions atakamboita kudhara zvakaita sereconciliation nehealing. Kunyanya ivo vamunangagwa havasi kubuda pachena nenyaya yekubatikana kwavo panyaya yekukura hundi inova nyaya iri kunyanya kupatsanura vana vezimbabwe. Saka vari kumhanyira kutaura zveuniti vasati vaadhiresa mamwe maissues anofanira kuadhiresa.
Mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega Theo Machikwana anoti zvinhu zviri kuvimbiswa nezanu PF zvinhu zvakanaka chose asi anoti anoshushikana nekusaburitswa zvakajeka kwenyaya yekusimudzirwa kwevechidiki nemadzimai achiti kunyange hazvo gwaro iri richitaura nezvekukosha kwekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi zanu PF haina zvinobatika zvairi kuita pakuti vanhukadzi vapinde muzvinzvimbo zveutungamiri mune zvematongerwo enyika. Anotiwo gwaro iri harina zvakajeka pamusoro pezveupfumi kunyanya kwakatariswa nyaya yeinformation communication technology.
Vanoongorora pasi rese vanotaura kuti izvo the next industrial revolution is going to be a digital one. Vanotaurawo futi kuti mabasa achange aripo pane 10 years dziri kuuya pamberi apa achange ari mabasa anenge akavakwa kubva muICT. Saka inini handisi kuona zvakanyatsoadhireswa mubumbiro rezvivimbiso zvezanu PF. Uye tikatarisa ivhe nyaya dzavari kutaura nyaya dzekuti tichazoita beneficiation. Beneficiation iyoyo inini maonero angu ka nyaya inogona kuitika kana pachinge paitika advancement in ICTs.
Chikwana anotiwo kunyange hazvo gwaro iri richitaura nezvekurwisa uhori haone bato rezanu PF richireresa panyaya iyi. Mukuru wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko vanotsigirawo nyaya yekuti gwaro rezanu PF rinobata zvinhu zvakakosha zviri pamwoyo yeveruzhinji. Asi vanoti nyaya huru iri pakuti bato iri richakwanisa here kuita zvariri kuvimbisa vachitiwo sezvo rave nemutungamiri mutsva vaEmerson Mnangagwa pamwe zvinhu zvichashanduka.
Katarisa iyo manifesto inotaura zvinhu zvakatarisirwa nevanhu asi zvichanetsa ndezvokuti vachagona here kuizadzikisa kuti tijaje izvozvo tofanira kutaridza kuti 5 months dzavamunangagwa vachitonga vaita chini. Tikatarisa kuti kune zvakanaka zvinooneka, kune zvakawanda zvinovimbisa kuti vanhu vanochinja, asi mubvunzo unoramba uri pavanhu vakawanda ndokuti manifesto iyi vachaizadzikisa yose here pamakore mashanu.
Manifesto yezanu PF yakaparurwa navamunangagwa nemusi wechishanu muHarare. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.